Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, Diaspora Forum. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, July the 10th, 2019. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
Tonight we are talking about the production of passports, which has ground to a halt, leaving dozens of Zimbabweans stranded outside the country or trapped within.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
Remember, we are stream living on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites www.voashona.com, voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Public frustration is growing across Zimbabwe, where dozens of people trying to get passports to flee the unfolding economic challenges are grounded as government fails to produce travel documents because it doesn't have money to buy printing paper. Authorities say there's a backlog of 208,000 applications, but the country is only producing 50 passports per day.
To underline the gravity of the matter, some recent applicants have been told to check their passports in 2022. Human rights lawyers say this is not just an aberration, but a human rights violation.
Yebo, zihlobo esithandekayo ngabalitsha nanjani kumagumbiwo mane womhlaba ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ntambama kungolwesithathu mhlazima zilishumi kuNtulikazi. Udaba esingalo lamhlanje kuDiaspora Forum ludaba lwama-passports. Kasatholakala ama-passports. Lutaba esike savika ngalo kusukwana ezedluleyo, kodwa kaluyindawo lolutaba ngoba lolutaba luyaxila i-government iyasadalala ngamandla isehluleka ukuproducer ama-passports. Sikhuluma nje kulabantu kulama applications afika wona 208,000 ngokutsho kwakhe uhulumende. Abanye sebelesikhathi sebeleminyaka emibili emithathu ba applya kodwa kakaphumila namhla lawa ma-passports. Isizathu ukuthi uhulumende uthi kalayo imali yokuthenga iphepha elenza ama-passports. Ngokunjalo abantu abanengi abazama ukusuka elizweni baphume ngenxa yokudilika komnotho bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Kungaba eBotswana, kungaba seSouth Africa, Zambia, Malawi, the United States, United Kingdom. Kabe nelisi ngoba kawakho ama-passports. Ukuze uphume elizweni ngaphandle kokuthi uyengena kuLimpopo, uyeqe uye eSouth Africa, uweqe umngcele, uriska ukudliwa zingwenya. Kayikho indlela ongaphuma ngayo elizweni ngaphandle kwe-passport. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Amagqwetha ayakusola kakhulu lokhu ngoba athi ikwephula ilungelo loluntu. Abantu balelungelo lokuthola ingwalo zokuhambisa baphume elizweni baye lapho abangaba befisa ukuya khona yiloba yisiphi isikhathi, okuyinto engasenzakali eZimbabwe. ngenxa yalolu daba. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje ikakhulu abaku diaspora abangaba labo belama documents a expireyo sebezama ukuthi bathole amatsha ukuze babuyele eZimbabwe kodwa besehluleka ngodubo olufanayo. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje, lingaba sekhaya lingaba phandle kwelizwe, uhlelo ngolwenu kuyasixoxeni.
Ndizo zvocha izvo ntungamiri Nkomo. Mashoko auri kutaura iwayo ndiwo abata vana veZimbabwe wakawanda. Dambudziko hurumende iri kukundikana sezvainotarisirwa kuti inge ichidhinda magwaro ekufambisa kana mapassport. Tikanzwa gurukota rezvemukati menyika vakaine matema muna kubvumbi anowe April vachitaura kuti nguva iyoyo ofisi yekwa Registrar General yakanga ine backlog yemapassport anokwana kuita 208,000. Asi vachiti dai zvinhu zvaifamba zvakanaka, ofisi yaifanira kunge ichiburitsa mapassport kana kudhinda mapassport anokwana kuita zviuru zvisere 8,000 passports or documents pazuva roga roga. Asi sekunzwa kwatiri kuita mazuva ano zviri kutonzi kana yarwisa ofisi iri kuita mapassport anogona kuita 50. Ndo matambudziko hurumende iri kuti iri kukundikana kuwana mari yekunze inodiwa kuti munhu anga achigadzira kana kuti vanga vachigadzira vanga vachitenga mapepa ekunze pamwe neinki kuti vagadzire mapassport iwayo. Zvakuita kuti vanenge vachida magwaro matsva ekufambisa kana manew passports vakunzi munodzoka muchitarisa kana kuti munotarisira kuzowana magwaro enyu muna 2022. Vanenge vachida kurenyuwa mapassport anenge aexpire, tiri kunzwa kuti vamwe vari kuudzwa kuti munomirira 18 months unove mwedzi gumi nemisere kuti magwaro aya anga achibuda. Nemagwaro aya anonzi echimbi chimbi my emergency documents, tiri kunzwa kuti ari kunzi aiwa tarisirai iwo kuma 18 months 15 months ikoko. Saka hapaisina chekuti munhu anenge achinda apply emergency document kana emergency passport kuti unge uchikwanisa kugadzirisa zvinhu zvako. Ndo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero kuti chinge chichiwana magwaro ekufambisa iwayo. Tichitarisa section yemu citizenship kana kuti yemugwaro redu Constitution section 35 irimu chapter 3 citizenship inotaurai kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero yekuti chinge chichiwana gwaro rekufambisa kana mamwe ma travel documents. Anzi, all Zimbabwean citizens are entitled to the following rights and benefits in addition to any others granted to them by law: A, to the protection of the state wherever they may be; B, to passports and other travel documents; and C, to birth certificates and other identity documents issued by the state. Ndo zviri kunzi nemagweta pari kutyora kodzero, nekuti kana iwe uchida gwaro rekufambisa pasina zvikonzero zvinoita kuti unge uchishaya gwaro iroro, zvekuti unganzi une mhosva dzawakapara dzinoita kuti utyirwe kunzi ungangotiza uchisingazodzoka munyika, unofanira kunge uchiwana gwaro rako. Ndo zvatoda kuti tinge tichinzwa nhasi, ndo zvatiri kukurukura. Vari kunze kwenyika hanzi vakawanda vari kuitawo dambudziko rekuti passport kana yaexpire, paunotumira magwaro ako kumusha kuti harenyuwe, wotoziva kuti uchatarisira kana gore nehafu kana makore maviri usati wane gwaro iroro, zvichireva kuti unogona kunge usingafambe ukwanisa kufamba kubva munyika iyoyo kuenda kune imwe nyika, nekuti unenge usina passport kana wakunga usina imwe passport yeimwe nyika yaunenge uri. Sezvo mitemo zvakare weZimbabwe panyaya yedual citizenship uri kunetsa, zvichireva kuti vakawanda vanenge vaine sarudzo yekuti ndoda angushandisa Zimbabwean passport chete, zvine zvichireva kuti unenge wagrounded Ntunga.
Yeah, but Jonga, and we have our first guest. I think we have both our two guests, and that's Nabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as a human rights lawyer, Dewa Mavinga. Good evening, gentlemen, and welcome.
Evening to you, and evening to seven listeners.
Thank you so much. Mr. Mabena, you go first. This is a major, major, major problem. And I imagine many people in South Africa are facing the same issue. Can you talk to that?
The biggest challenge that we have is that we have people that are on special permits, their passports have expired. They need a new passport so that they transfer their permits to the new passport, and they can't get those passports It means that they cannot travel until the situation is resolved. With children born in South Africa or students also who are applying for study permits, they are still awaiting their passports to be processed. Some still want to apply for the passports. They cannot do so because of the passport challenges back in Zim. So it is a huge challenge because if people do not have access to passports, they cannot regularize their stay in South Africa. So this is the challenge that we are facing.
Mr. Mavinga, your first words on the issue of passports.
Well, it's a reflection of the absolute failure by the government of Zimbabwe and a failure to prioritize this important right, a constitutional right for every citizen to have a passport. Is the access affordable? There is no reason why the government of Zimbabwe can spend lavishly elsewhere and not prioritize this basic right for Zimbabweans. Many, many Zimbabweans in their millions depend on passports for their livelihoods outside of the country, for work, for studies, for emergency issues, and even including medical care, and they will be unable to access all those things because their basic right has been violated because of negligence on the part of the authorities in Harare.
Mr. Mabena, you talked about Zimbabweans who are on special permits. May you tell us exactly the type of problem they are facing with regards to the Zimbabwean passport issues, because these the people, they have South African special permits. How is it connected?
The old passports that they've had have now expired, and now they are applying for transfer, because if you have a passport that has expired as a permit, you need to get a new passport so that you transfer your permit to the new passport, even if the permit is valid. But because now you have a valid permit but not a valid passport, that is the challenge, because people obtained their passports at different times. Others, they received their passports in 2010 and so forth. So some passports in 2019 have expired and they need to be renewed. So it's an ongoing process which they do. So this year they are having these challenges of renewing these passports.
Oh, thank you.
Selike lazama yini ukukhulumisana lo hulumende weZimbabwe Mabena ukuthi mhlawumbe abantu laba bengaphiwa ipriority. Wona lawa ama passports angu 50 adindwayo ngelanga. Mhlawumbe baphiwe ipriority ukuthi kudindelwe bona.
Asikabi lenhlanhla, kodwa sathi sibuza abanye abasebenza e-ofisini ka-Register General eHarare, bathi bona kakulaphepha lama-passport. Sabona futhi ezindaweni ukuthi sokune-corruption, ukuthi nxa kumele uthole i-passport sokumele ukhiphe imali ephezulu ukuze i-passport yakho iproseswe. So-ke kasikatholi-ke ukuthi sikhulume lo ambasada ukuthi babone ukuthi abantu abangapha bayaphiwa i-priority.
Anzi nemumwe jonga, anzi, the only thing that's not in short supply in Zimbabwe is poverty. Ma passport apasina, mvura apana, magezi apana, mare apana. Saka anzi zwanetsa. Asi urombo maningi.
Wataura nyaye magezi ntunga, ndanzwa wamwe wachiti magezi arikunzi arikunetsa nekuti hakuna mvura yekupomba magezi, yekugaya magezi. Then ive mvura varikutadza kuwanisa mvura nyika nekuti hakuna magezi kuti vagaye. Saka zviri kupindana vakaoma. Vamavhinga, mangatsanangura here pamusoro pematambudziko arikutarisana nevana veZimbabwe nenyaya dzemapassport dzemagwara ekufambisa?
Pane matambudziko akawanda zvikuru. Ngatitorei semuenzaniso vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe vari muSouth Africa. Vamabhena vataura nyaya yemapemisi ari kupwara maZimbabwe special exemption permits. Vazhinji vachona havakwanisi kuti vapiwe mapemisi aya nekuti kunenge kuchidiwa mapassport matsva, kureva kuti havagoni kuenda mberi nebasa. Vanenge vasingakwanisi nekuti kuZimbabwe havasi kupiwa mapemisi. Vazhinji vane vana vari muzvikoro munodiwa mastudy permits munofanira kuiswa mapassport zvese izvozvo zvinovhiringika kana kuti vafambe vakasununguka vanenge vasikakwanise nekuti havana magwaro avanofanira kupuwa pamutemo ari kodzero dzavo tichasabumbiro remutemo rezimbabwe hurumende yezimbabwe yakundikana zvachose asi tinokurudzira kuti dei yaikwanisa kuziva kuti ndepapi pakakosha panofanira kuiswa mari yenyika kwete kupedza mari vachifamba vanzendo dzisingaperi vasingakoshesi nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzadzikisirwe kodzero yekuva nemapasipoti nemamwe magwaro ekufambisa anodiwa pamutemo.
Thank you so much, Wama. Zvingarambai muri parunare. Ntungani kutarisa mashoko atawana iye zvino kubva kuvateereri nevatariri vari kuteera chirongwa paShona Facebook page yedu. Hanzi namukoma Onias Nzuwa, hanzi haitozombokwanisiki zvachose koita padhimhaka. Hanzi maswera sei at VOA Studio 7, aiwa taswera zvakanaka zvikuru. Then mukoma Tawanda Gucha, hanzi ZANU-PF must go forever, we are tired. Wabu wati ndifonere tishaiza kuwabata. Then tina mkoma Tawanda Gucha anzi imba vaidzo mkoma Jonga. Andizo kuti imba vaidzipi za waru kutaura Titus Mkucha makadi mkoma Jonga. Ndimbofu nza wangu kuti nyika edu isha zo na kawere sedzimwe nyika oro iri kutenda kumawere. Then Tawanda Gucha anzi yafa iyo Zimbabwe mkoma Gresham Mutumwa kuoka na waru kuda foreign currency. Gawangoti vanhu vabhadhare kane foreign currency yacho. Kwa isu tunoshanda diaspora tunaita states na mapassport. Shukana mkoma Tawanda Gucha kutorega kuri nani. Mkoma Onias Nzuwa waka dzoka zvakare rukanzi. Ava vanhu vamuri kuti vakuru wenyika ava. Waka dzungaira chaizvo kozi avanga ati foreign currency. Haicha shande muZimbabwe. Now mapepa emari anogadzikwa kunze kwenyika. Mapepa emapassport also from other countries. So where are they going to get those papers without foreign currency? Is that possible? Ndozviri kubva kuvateereri Mutunga.
Mnumzana Mapena usakone cingwe. Ucingwe luka Mapena.
Yeah, tumuka muteereri tichimirira kuti Mapena vadzoke. Hello.
Hello, ma. Aswera seba Jonga.
Taswera ndava mananda era.
Ndio zvavari kutaura vakasununguka.
Thank you so much. Rambai muchisununguka.
I've got a question directed to Mr. Dewa Mazinga.
Yes.
Ndinofara kana ndichinzwa vachitaura ipapa because there are a lot of things that I would want to understand from him. Ivo vaMazinga ava semukuru wema human rights. Vanodai kutitarisira mitemo kuti pavhuniwa mutemo ndepapi pari kutiwa mutemo zvakanaka ndepapi ndangandida hangu kubvunza kuti pane here imwe nzira yavakamboatempta kumbonosangana kuna purezidendi vachibvunza kuti nhai purezidendi ko zvamati mapepa kusisina what is the solution nokuti vana mapasipoti rava dambudziko kana kuedza kuatempta kusangana vona minista tigonzwawo vachitaura vachiti muripoti yavo he attempted to see the president but president vakaramba kusangana navo ndakaatemtira kusangana naminista wehome affairs kuti ndibvunze mibvunzo iyoyo kuti zviri kufamba se because iconstitutional right yemazimbabwe kuwana mapassport zvino vakatadza kusangana navo but zvitanga zvataurika nenzira yekuti iconstitutional right ivo vasati zvevambudotaura nokuti position inova Dewa Mazinga iposition yakakura zvikuru zvokuti I doubt very much if the doors can be closed whenever you want to see the president or any other rank of the government officials handipo kuti vangavhariwa saka ndaida hangubvunza ipapo kuti pane pavakamba vatemta here.
Regai tivanzwe vaMavhinga mubvunzo uri kubva kuna vaMananda. Hanzi, have you ever attempted to meet with President Emmerson Mnangagwa or Home Affairs Minister, Minister Kane Matema over these passport shortages?
Regai nditange ndichiti hongu sesangano reHuman Rights Watch tinopota tichiita musangano nemakurukota makuru emuZimbabwe kusanganisira mwedzi mishoma yapfuura negurukota rezvejustice vazihambi-zihambi zvatakaita musangano navo pachena tichionesana kukosha kwekodzero dzevana vezimbabwe dziri mubumbiro remutemo saka izvi zviripo tiri kuzviita uyezve iko zvino kutaura kwatiri kuita panotova nechikumbiro chiripo chekuti tiite nhaurirano nemutungamiri wenyika tava nemwedzi yakati kuti takamirira takateya nzeve asi zvakare kuno kwatiri kusouth africa chonzerapfuura yeuridanga ndichiita musangano navamabhena tiri vaviri tichitaura nyaya yedzidzi dzemapasipot nemapemit tionesana zvakare kuti zvinokosha kuti titaure navahama dziripi mumiririri wezimbabwe kusouth africa tivaonese zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi asizve dzinonzwa hadzirimi iko zvino kutaura kwatiri kuita hurumende nevatungamiri vese vanenge vachitonzwa mashoko atiri kutaura sevana vezimbabwe kuti hazvinaki kuvashayisa kodzero dzezvitikinyani zvekufambisa ngazvigadziriswe izvozvo asi zvakarewezve vamanhani takata vachinge vaine imwe nzira yavainayo yekuti kuda tingapfuma tiine musangano zvichida titsenga mhandire itaura nemukuru wenyika zvakangonaka isu takazvipira tiripo tinouya nemagwaro edu tojekesirana kuti kodzero dzingasimudzirwa nenzira ipi ndatotaura zvakare kuti aiwa imwe nzira ingashandiswa kurega kurasha mari nenzendo dzisina maturo toisa mari kumapasipot kukoshesa kodzero dzevanhu
Maita vamavhinga vamanhanda ndodayira kuti manzwa zvabva kuna vamavhinga vachipindura mubvunzo wenyu
I think vamananda
ndofunga nhare yavo yadonha zvakare handizivi kuti vamabhena vadzoka here Mr. Mabhena
hanzi tine mutereri mulaleli mutereri wakadi yako halo mutereri
makari baba
aiwa tinofara makadi henyu
tirinani murutaura namukoma Shepherd kubotswana Shepherd marumbwa
va marumbwa tipewo pfungwa dzenyu
pachirongwa chiripo ichichi baba chauya zvakanaka ende chauya panguva yandanga ndichisuvira kuti ndechakupinzawo pastudio 7 panhau dzemapasipot idzi baba ndiri mumwe mumwe akatobvako kumusha ukuku moziva hazvinoti affecta zvakanyanya kunyanyanyanya speric face isisi macross border vanoshandira kunze kwenyika unoona its like tiri muno mubotswana ukabatsirwa mwana wako muno mubotswana vanoti within 3 months its a must kuti within 3 months mwana wako unofanirwa kuti abude ange achibuda munyika yebotswana andogadzirwa passport rake rekuzimbabwe kunyika kwake then obva odzoka ozomuitira permit inini ndakabvako ndine vana vangu 2 vanga vabarirwa muno mubotswana ndikaenda kuzimbabwe kwacho ikoko ndichindosvika ndakaenda kumakombe street ndichindoti ndiri kuaplyira vana mapassport so that ndikwanisewo kugara nemhuri yangu panzvimbo izvezvi kutaura kudai baba mhuri yangu ndakatosiya kumusha uchinzi mapassport andakaaplya ndine 2 months back ndaapply that passport zvikanzi unozoriita top up mapassport evana vako unozomaita top up muna February next year muri kupanzwisisa baba February next year wozoita top up kuti ukwanise kuwana mapassports evana inini ndosevenza muno mubotswana mudzimai wangu ane permit inini ndine permit vana havana saka izvi zvaakutopa kutoti even mamarriage edu anenge ava kudisturbewa nenhau yemapassport hazvisi zvinhu zvokuti zvingatarisirwa kuhurumende inotarisira kodzero dzevanhu inoongorora nezvekodzero dzevanhu inonzi inoremekedza kodzero dzevanhu izvozvo hatitarisiri kuti zvinogona kuitika dei kwakunzi pashaikwa zvimwe zvinhu kwete zvakafanana nemapassport nokuti mapassport anoaffecta zvakawanda so far anoexpire mapassport tiri kunoku basa rinenge riripo unenge wakaofiwa basa unenge uchisevenza passport rako reexpire asi makore unenge wakapiwa kuti usevenze epemiti anenge achiripo you are forced kuti udzokere kumusha undoaplya passport and unofanira kutori aplya in time ino imagine uchinzi unoaplya passport iwochiexpesa passport in 3 months time iunoriaplya 3 months before expiring date wonzi unozoriwana wozototop up muna February next year zvino zviripo zvakatiitika kwendiri kwete zvandiri kutaura kuti ndeita zvokufungidzira aiwa zvakatoitika pendiri itimizi dhati waakurudza basariro because hakuna nyika inogona kukutambira usina gwaro
rokufanmukomashepherd ndoda kuti ndimbonzwisisa pamuri kutaura nyaya yekuti top up apa nokuti kana isi tichinzwa top up unenge uchisa pamusoro pekuwedzera zvazviripo kuti zvingozara kana kudii vanenge vachitichii kana vachiti top up yepasipoti
vanenge vachiti top up yepasipot vari kuzama kutsanangura kuti kana uchida emergency passport handiti vanoti unoapplya raizi unoapplya iri $56 ndo ordinary passport re 6 months kana uchida re one day kana re 1 week pane maprices avanenge vakapa saka vachizoti top up vanoti kubva pamari yepassport rawaapplya nekuti hakusisina pandakasika ukanzi hakuna passport rinonzi ndere emergency tiri kuapplya maordinary passport anobuda after 6 months saka kana iwewo uchida passport rinenge rire emergency zvinoitika ndezvokuti ndo paya paunoapply unofanirwa kuapplya ordinary first then wozonzi wouya nemari yetop up kuti passport rako richizogadzirwa rebude zvisinei nekuti unayo ipapo kana kuti hauna ipapo its a must ndo mutemo wakatonzi wakadzikwa ipapo kunzi hakuna passport rinoapplywa rinonzi ndere emergency unoapplya ordinary wogara wopiwa period of time yokuti uzoita top up ani maona manje ndo panozoshanda the word top up kunzi iyayo unenge wakuya nawo uchiti like ini ndakazi muna february next year saka muna february ndopandofanwa kuinda ndichiti ndauya kuzoapplya pa kuzowedzera mari pamari yandakasiya zvakuita sokuti imari yechibatiso ani muri pazvino
saka zvinezvi zvichireva kuti passport yenyu ye 6 months yeordinary iyeye munotanga kuapplya pamunodzokera muna february inenge isati yaredy asi muri kuenda kunoisa mari yekuti muchiitirwa emergency manje
ndo zvitoripo kwete kuti kudii ndo zviripo ndozvokuti vanongo ini ndakanyatso kubvunza muoffice ndiotika zvangu kuti nditaure zita remunhu wakandi
aiwa hatitaure mazita
hatisi kuda kuti tinominate ma7 ndakabvunza mozisi kanzi aiwa isusu tiripo tinoda kungotora mari totsveta tokunyorai mazita haasiri kuprosesewa mapassport ike zvino until hurumende yezimbabwe yakwanisa kuti zvinhu zvayo zvibalance panyau dzemari havana mari yekuti vakwanise kutenga bepa rinoprocesa mapassport
orit mukoma maita basa mukoma shepherd thank you regai tipe mukana kune vamwe
ndatenda baba
thank you so much tungatana vajoseph chuma vanoe nhengo yecentral committee yebato rezanu p f vari parunhare togona kuvachingamidza
yaba mnumzana chuma siyavamukela uhlelo mnumzana chuma
yebo olinjani
hayi siyaphila singabuza wena
hayi philile lapha
abantu bayakhala chuks lapha mani bathi liyaphambanisa abantu bafuna ukuphuma elizweni bayephanda uhulumende wenu yehluleka ukudinda ama-passports kuhamba njani
well the statement engayizwayo ekhulunywe nguminister of home affairs honorable Ken Matema in Wange this previous week was that isituation isizaba ngcono uhulumende useyavelile imali to procure another machine so that the production can be raised from I think about 30,000 passports a day to about 8,000 passports which means that izinto sezaba ngcono njalo ekhuluma ngokuthi hayi bebe le shortage yamapaper okwenzela ama-passports but there've been funds that have been availed by treasury atotoda kuthenga yonke into naleyo so I think according to what you are saying we must be seeing things improving in the near future
and abantu kabakuthembi kabalithembi chuma ngoba sesisithi isikhathi betshela ukuthi hayi amafutha ezimota si-right sithola imali amamiliyoni lamamiliyoni sesile fueli ekwana ezasenela njengesizwe kuze kube next year kodwa emagaraji nakula lutho betshela ukuthi hayi udubo lwemali solu-right imali sitholakala lanamhla loku kunjalo balithembe njani kulokhu eseliwukhuluma manje
well the most important thing is that the government through the ministry kumele bakhulume into eyiyo njengakhuluma into yokulinganisa kumbe ekuphosito. That is where we create that animosity where the people might end up not trusting uhulumeni. So we have always encouraged the ministry officials, would you brief your ministers the proper things that happen? Because as you know, ministers are run from the temsec level, who see how to see a pan. So minister is a political figure who is given information by his officials. And if those officials don't give him proper information, you end up misleading or saying things that are not probably what they are supposed to be on the ground. Bodra, in this card, it's our government and it's our system. We need to come out clean about it. Now, we're challenging, we didn't have paper, and we had an obsolete machine that was there in Dala, which was producing about 30,000 passports. But they've since gotten money to procure umshina omutsha lamaphepha angona afuna kanayo. So now it's a matter of us then having checks and balances and seeing that this what has been said done. Just like what happened with the Vesa Eskom issue, if you remember, kwaphuma ku social media so khanya Eskom is hayi singasitholanga mali and stuff like that. And well, because maybe of technical glitches or the banking system apparently whether someone has said no, we are paying this money but it was not yet paid, and maybe the minister is
informed that
money is paid, then he goes out and says no, we're paid.
Thank you, Mr. Chuma. Thank you, Mr. Chuma.
It's about communication and sending the right way to the people.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller at Nem Tereri. Hello.
Hello.
Dakasimba Baba, ndiye nawo.
Muri kutaura na Sugar.
Vachoga.
Sugar kana kuti choga.
Sugar.
Inopedzwa nespuni. Sugar. Oh, Mr. Sugar, the sweet sugar.
Yeah,
that's a sweet name.
Nekuti wakuru watakaisa pachigara wacho watutungamiri wanembavha isusu wano ngatisinyatsoona kuti nyika yedu ikaenda kupi, nekuti nyika yedu upfumi hwese huri kuparadzwa ende wari kutora upfumi wachiisa kune dzimwe nyika. Saka mapedzesero ndekuti vana vedu isusu vachashaya chokubata kana kuti chekuzoita, nekuda kuti iyo ipo vanhu watakaisa waimbavha.
Aiwa, vashuga niko kubata emuromo. Zvinonetsa kuti tishandise mashoko akaita saiwaya nekuti hatina umbo hwekuti tiri kutungamirwa nembavha. Ndofunga dai pari mbavha dziri kutungamira matare nezvitokisi dai zvichiita mabasa azvo. Kana pasati panongedzwa kuti uyu abaya achitungamira tomborega kuvanongedzawo isusu. Taura henyu.
Onai kuti vakuru izvezvizvi ukangoda kusimudza musoro, ukangoda kuti tarisai wari kushanda kunyange mugovernment, ukangoda kuti vangoratidzire kuti no isusu hatiti kufara nezvizvi, wobva watorohwa musoro, wobva watourayiwa. Izvezvizvi magesi hakuna magesi, izvezvizvi mvura hakuna mvura yekumwa yakanaka. Saka todiwo takada kuti tiende kuti hatinawo zvakati, saka tinzeiwo pakati pane zvakadai, wobva watourayiwa.
Aiwa, tiri kupanzwa vashuga ameno tunga na wadawa kutaura wakuna mashoko
wakuna mashuga. Aiwa, tinotenda vashuga vatereri ndio vawanda sakare gaiti tore vamwe, asi tinotenda nekupinda mushirongwa.
ichokwadi tora yenyu wangu watiri ndinatenda wangu.
Aha, siyabonga ushuka lapho la yakhala ukuthi hayi uhulumende ngabe wenza ngcono kulalokho. Vamavinga vanga bachila ku pindura isaka ipinda yenyu amavinga pachidembo tisati tadzokera kuna vachuma.
Ndakangojekesa kuti mashoko atanga tichikutambira pamusoro pedambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe kubva kune vari mukati vari kuziva zvinoita vari kutitaurira ivo kuti dambudziko guru inyika yekuti hapana mari vanhu vari kumagetsi vakatotora chinhano chekuti imwe nzira yekukamura chikwereti kunyima vanhu magetsi kuitira kuti vanhu vakagara murima achibhadhari patora panenge pasina kushanda magetsi ipapo saka inzira yavari kufunga kuti vari kusevha nayo mari yekusatudza chikwereti vasingabudi pachena dambudziko guru nderekuti mari iri kushandiswa zvisizvo inyaya yehuo necorruption.
Thank you there, Mr. Mavinga. Spendo kekuwe babu chuma. Uyavezwa bayakhala abantu ngisho lo babu Mavinga lapha bathi utubo olumqoka elilalo njengohulumende. Ngolwenkohlakalo kalithembekanga imali liyayichaphaza lifake ezikhwameni.
Well, I can safely tell you that we might have had such situations in Shingagana before with Dala, we all dispensation. But if you look at the new dispensation right now, from the Minister of Finance himself, the way our Titan and high speed through every demand to this one, we have only no song of the old Zama, we don't know. We might be only accounted for. We have a window to us. But I just want to ask you, Madonna, Imalia, Tondra, Vigan Lalo, then Amanda, I mean, we have to come again, don't have a late training, it's true, and I will resume our boom card, to get away in Zimbabwe and Kiambela Baba Manga. To be honest with you, right now, the Minister of Finance is really trying at every level to make sure that money that comes in are accounted for and they are used for the right thing that they are supposed to be used for. But the plain truth is that, yes, we don't have enough money. Our economy is in shambles, but we are working towards the resuscitating the same. And if you see, there are a lot of measures and steps. Citizens again, everything, some kind positive outcomes are coming. And all we need to do now in government is to support those positive outcomes instead of sabotaging those things. So if we do that, we are bringing ourselves back to stay one. But the solution is that let's all come together and see. And I've always said that, you know, I don't mind someone who criticizes constructively and proper solutions as well. Government will never be able to say that they know everything. We all need each other to advise each other, to show each other. Because in a school, you do a section of correction, so after that, you return a correction time. You're supposed to do this, you're supposed to use that formula, and then you get it right. So everyone will be doing something in county and he's doing the best, but that best might not be enough. There might be other better solutions. So if we come together and talk about solutions, then we become a nation. The problem with us is that we are politicizing everything. We don't want to do political gear nowadays. Everyone is talking politics. But we forget that this same politics just came now. Look at it. MDC was only formed in 1999. And that is not the name. So if people stop thinking on the lines of MDC, ZANU-PF, or whatever party, and think on the lines of Zimbabwe, that will we start doing this same thing. But this right now, if I tell you, ZANU-PF was not formed in my house. MDC was not formed in your house. So why are we busy preparing this political entity instead of preparing Zimbabwe, which is something that was given back by our mothers and fathers and brothers and sisters in Kazila? So we need to shift some political ideas and put in developmental ideas now and say, let's develop Zimbabwe together. And developing means that you take out that jacket of your political party and wear the jacket of development and say, as MDC, I'm providing this solution. As MDC, I'm providing this solution to this problem. And then that way, we start moving forward as a nation. But now, if you have a slogan to point our fingers at what we're doing now, we'll be stagnant. So I'm going to wonder, but guess what? The Zimbabwe that is going down is your Zimbabwe, my Zimbabwe, irregardless of party affiliation, irregardless of race or religion. So let us come back and remove politics and start building development. Because I want to Zimbabwe will come out.
Mm-hmm. Thank you so much.
20 minutes before the top of the hour, and this is the Diaspora Forum on Live Talk. Tonight, we are talking about the enduring passport shortages in Zimbabwe, primarily because the government does not have enough money to buy passport paper. And tonight, we have human rights lawyer Dewa Mavinga and Joseph Chuma, as ANPF Central Committee member, as our guest.
Tine mteleri ariparunare, tisataenda kuna Mavinga. Hello?
Hello?
Yeah, ndia niyao?
Hello, mama, ayoko wa jonga.
Makadi baba, Martin, ndia nizita?
Ndi Joseph.
Mkoma Joseph. Thank you so much. Murukupi?
South Africa.
South Africa. Taura enyu tizwe pfungwa dzenyu.
Ndinoda kutaura ni details dzinonzi vachuma idzo dzezvanje. Vanachuma avo chokwadi vanochiziva. Chete kuti iwa havana zvivinge zvekuudza kuti ha honai vaidzi kwamuri kuendesa nyika kumakonero. Havana chivindi ichocho. Zviri pachena kuti huri huriko kuzanzi. Zanzi yefu ndo yauraya nyika. Mari inofanira kuti iende kuhomwe yehurumende. Tinombotanga yaenda muhomwe yana idziva. Vana idziva zoperiwa vana chuma. Kuti vauye vatipe nonsense dzavari kutaura pa redio yedu.
Aiwa, atitukane baba. Mukoma Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Mukoma Joseph, atikurudzire kutukana. Atikurudzire kutukana mukoma Studio 7 iburiro reshiri dzose dzinouya dzichidya ipapo paburiro.
Kuti vana chuma vanopuwa imwe mari yacho kuti vave vataure zvavakutaura zvitakana nemusoro zvekuti kana kamwana kadiki Zimbabwe haichambodi kana kutaurirwa chirungu chaanozama kutaura ichi kuti Zimbabwe nhango isu tisina kubvidza taakutoona pari kufira Zimbabwe kuti ndepa.
Regai
vatadza kuita zvavanoita muhurumende vodzoka voda kupfemura mhosva kuMDC.
Regai tipe vachuma mukana vapindure mukoma Joseph maita basa. Regai tipe vachuma mukana vachuma.
Nemwe jonga.
Taurai tinzwa. Taurai.
Nemwe nyana ida kuti nonga ungazondibata kana mangwana yava manhanga.
Okay. Ibvaimango itaura.
South Africa vachiti regai pedzise. Regai pedzise. Vamananda vanopona kumaredio South Africa kunovachitaura kuti iwo is not a Zimbabwe.
Vanogonakwanisa
kuvadzosa ndini vanopona kumaredio South Africa vachitaura kuti is not a Zimbabwe.
Vanogona kunge vasiri
vachitaura nuizvo.
Vanogona kunge vasiri izwai baba, vanogona kunge vasiri chizvarwa cheZimbabwe. Pamwe ane South African citizenship, hatigone kuvapindurira. Kana tazowana mukana tichati vagopindura asi.
Ndozvandati kana uchida vanozviti Romeo, kana vachifona kumaredio eSouth Africa kunoku vanozviti Romeo, vanofona kuSFM.
Aiwa.
Saka kuZimbabwe navabereki vavo vachiri kamwana kadiki.
Saka havasiriwo. Havasiriwo, ndofunga kana vachifona ikoko, anofona ikoko ndi Romeo wamanhanda vanofona pano pa Studio 7. Aiwa, tinotenda zvikuru, dai vanga vari pachirongwa tava pamukana wapindure vega tichaona kana vakadzoka. Aiwa, ndizvo zvasi.
Vanouya pa Studio 7 vachitaura nyaya
ndizvozvo maita mukoma Joseph zvanaida kuti harizvo kuti studio 7 haine hayo kuti uri chizvarwa chenyika ipi tinotambira mese aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joseph tinotenda tine hurombo kuti nguva iri kuramba ichienda tine vateereri vamwe vada kupinda pachirongwa asi tisati tatora vamwe vateereri tisati taenda kuna vamavhinga vachuma ndinofunga muda kuti mupindurewo zvazvichitaurwa namukoma Joseph
I'll tell you what you showed that. In an idea, I would put the Muno, I said, I'm not going to put that on my face again. I said, put that on Gona, I see. It is the Muno, I got Baguan. So that the Muno, I'm going to kind of Tina will run from Saul. It means that we have different opinions. But that does not mean that I must insult you. But I'm not going to insult you. It means that I have no tolerance. And those made up the suffer by those. People must tolerate each other with their different views and whatever assumptions you want to proffer. But not to insult. Well, I'm not insulted. It shows how little a man you are. If you're a big man, you don't insult. You engage, you proffer your views and solutions, and you all agree to disagree, or we all agree to agree. And that's how it should be.
Thank you so much.
I don't think I want to even engage him. He just shows that he's got a limited mind. So it would be a waste of time.
Thank you so much. Before we bring in a caller, let me give Mr. Mavhinga an opportunity. Just 30 seconds to go respond. Hello, caller.
Hello,
Mavhinga.
Hello,
Mavhinga.
Hello,
Mavhinga. Hello, Mavhinga.
Hello, Mavhinga. Hello, Mavhinga. Kutsvairira zvinhu parutivi kana kuwanda nemuno ngavangotarisa kuti tine dambudziko senyika yogadzirwa sei nhamo yatinayo kwete kuwanza mashoko ekuvanza dambudziko riripo mhosva inoripa haipedzi nekungotaura chete ndozvatongera kukurudzira vatungamiri venyika yezimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line. Mutungati nemwe muteereri.
Siqhubeke ngohlelo sisiya emaphethelweni sisalelwe imzuzo elishumi lantathu. Abasanda sixhuma kodwa singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweDiaspora Forum kuLive Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokusilela kwama-passports elizweni abantu abaningi inkulungwane lenkulungwane maybe izigidi zisplanded bafuna ukuphuma elizweni abantu kodwa kabe nelisi ngoba uhulumende kalayo imali yokuthenga iphepha lama passports atine mtereri parunare wakati yako mtereri
ndinofara mkoma ntungana mkoma jonga
mkoma donald ka
ndi mkoma doni mapi na muchirongo atipiwe pfungwa dzei.
Ndinotenda nokuti ziva nenzwi rangu. Ndoda kumurusa vamabhira navamazinga navamwe vanhu vacho mavangazoti ndavasiya.
Aiva vari kuzvinzwa.
Ndisati nhangu ndaenda kure kure ndoda kuti ndisati ndakangamwa zvinoda kutaura patopiki iripo. Ndoda kutaura pamusoro pavamanhanda hakuzi kuti tinovenga vamanhanda. Vamanhanda vanofona sezvataugwa nemuteereri apedza pasafm I remember mukavafunza vati vamavhinga vanofudza ithe same pane musi vaifunza vamavhinga vachitanzvara vakaita mberi tiri kubvunza purezidendi kana kubvunza minista wehomeaffairs vamavhinga vakafona hapana kana vhiki mbiri pasafm ipapo vakafona vanzwa vaiva dr homeaffairs minista womusouth africa vamuswadeni vari parei vakafona vamavhinga vakabvunza vachibvunzira zvemadhraivha madhiraivha nyaya dzinhu dziri kuitika zinofobia kana kuti zemagwaro munozvi mufambisa sei akapindura dr musadeni ndikavatumira meseji vadhe vamazinga ndikavati havagona mukomo vamanhanda ndoredio same radio station notoigwa navamanhanda everyday vanofona everyday vachizitirhumiya apa vasikona maecod hapana nhu asingazvitiwa dhe vamazinga vanoshanda muno vanotozikamwa seizvabva chemuno vaaa kuminhuraidhiwochi
mukoma mamboma ndoda kungobvunza mubvunzo mumwe chete kuti chii chinoita kuti mubva maziva munhu achifona parunhare kuti uyu ndimanhanda uyu asi ari kuzvitirhumiya
mukoma jonga pavafona vamanhanda apa mavatovaziva nezita mukati ndivamanhanda ini mandiziva nezita
nekuti imi munogara muchifona pano
mukoma jonga voice rangu izvozvi mukataura kana mukaenda kusw radio africa ndokwanisa kunzwa nzwi renyu ndi mukoma jonga ndisati ndanzwa zita renyu Kama nanda ndo wazio. Kana tuweka matraki. Mwoti nyeza wano reza. Kana chara mwuru wafu mzee wa mazinka. Andi mzora kukunye paka na mzuu. Kana nyeza wano wazio mnungu wa Afrika wazi. Mwoti mpita mkanda wanjwa. Kana chitiro mnyo.
Alright. Sala. Chapanzu kwa ipapu mkoma mambo ma. Asi nyeye umbe ya tukutu warande yu. Mata mzuge ima passport nye shunga. Kada wanotika peza nguwa tishaura shawama. Nanda wa siri pachurongwa. Dambu zikuwe ringa gazi nisikuwa sii.
Ayo. Dambu zikuwe kuti umende dunga ya bumi. Kuti akundika ana mkoma. Nukuti zeta kuti umende ya isu bako kubuma. Ndo one thing. Kati naya syndrome. Ndo karikura ya nika edu. I remember muno minister of Hindu. Si tulu wachiti foreign affairs minister. Kuna wakata mboti. Munda beto pata kubatira. Asina kato kuti nyaya ringeri ponte kuti ya wakumi wana wachuma. Wando kuti yes, everything is going well. Ndo panenya ya. Rava kumi kubatika. Mucharangari ya reka na mucharangari ya mkoma. Vama luleche wa shirika kina umasingu. Tata si maluleche. Wakambo kwa mba ma MCO kabatire mnika. Takuna mna nubatira mnibu mkosi mimangu. Saka kati. Zati tina ya osindro mderi kura ya nika. Tema kana uka kuma osinda kundikana. Wazi kana wakarambo shita kutu ya urugu kona kutita. Unafira mvura. Wakubatira nika shita hapa mwarugusha njira.
Thank you so much.
Nda kumi uza wangu nda kumi ya makutwe. Wakubatire wakumirule.
Maita basa mkoma Donald. Thank you. Tinemwe mtere riparunare. Hello.
Hello.
Yes. Yeah, linjani.
No, ndinotaura, ndinonzi wa Douglas Mukonzi.
Mkoma Douglas Mukonzi, muri kupi?
Ndirikutaura, ndiri kuno ku Botswana.
Botswana, mapinda muchirongwa tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinotenda zvangu baba nenguva nokushatirwa nokugumbuka nokudii kunozobuda vamwe vakunge vanotukana asi hatisi kuzodaro.
Ndizvozvo.
Right. Nyaya yavamanhanda vamanhanda vanoedza kunge vanogadziridza nyaya asi
tachida kutaura
vanenge vakamirira
zvanhu hatine hedu na affiliation yemunhu asi ndachida kuti titaure nyaya takatarisana naye dambudziko tasarwa nemaminutes anoita 9 minutes chete kuti titaure nyaya yemapassport dambudziko riri kuitika iri ngoti 30 seconds gana
nyaya yemapassport mukoma yakangofanana nenyaya dzese dzimwe dzakakanganisika dzekukanganisika muZimbabwe. Zvakangofanana. Ini ndiri kutaura pamaererano yemapindiriro anoita vana manhanda. Dai vaida kugadziridza nyaya. Havaitaura vachisapota zvinhu zvavarutonyatsoona kuti zvinhu izvi zviri kuenda musango. Kana uruda kuti ugadziridze chinhu, unopa solution yakakwana. Yotairwa nevanhu kuno kuno
ndo zvatiri kuda kuti miwe muite manje kuti tipei solution izvozvo ndo zvatiri kuda kuti muite izvozvo
solution ndeyekungoti hurumende inofanirwa kuti igare pasi tinoramba tichidzokera kushure kumwachete kwokuti hurumende ngaidanzane nevamwe zvinofanana nevembc vogara pasi votaurirana voonesana kuti toita sei. Panenge pasisina mukuru, panenge pasisina mudiki. Votaura vobuda nechimwe chinhu. Nokuti vana manhanda vana chima vakaramba vakaomarara vakaenda kudivira izvozvo. Vachitaura vachisapotana zvokuti government yakadii.
30 seconds dzapera manje.
Vachitaura nyaya yokuti avo vakamboenda here kunoona president.
Thank you so much. Thank you so much, Mkoma Shepherd. Mkoma Douglas Mukonzi, vari paBotswana. Tiri kuitira kuti titore vamwe vateereri. Thank you so much. Handofunga tine vamwe vateereri mutunga.
Hongo jonga, vamanhanda vanetsa pastudio 7. Hamenotovapa mukombe kana nekunetsa chete.
Tinovapa mukombe nekuti vanenge vachitaura zviri kuita kuti vamwe vanhu.
Vagumbura vanhu vamanhanda. Producer wetu satinga abanye abalaleli lapha. Vanengi kodwa isikhathi sesihambile mpela. Sesale mzuzo eyisikhombisa kuphela. Ukuba nasigqibe uhlelo. Mnumzana Chuma, si ubuye kuwe. Kahle kahle sike sezwa uMinister of Finance ekhuluma ukuthi uza introduce i supplementary budget. Ubona kuloku sebenza ngendlela yini? Ubamba kuhle umsebenzi ubaba umthuli okungenza ayithole maduze imali yama passports ngoba i priority le enjalo kumele iphathwe ngaleyo ndlela
njengoba ngishilo maphambeleni
Ngizobana uMinister of Home Affairs ukhulumile eSerwane watsho sobala ubana uhulumende useyidinile imali yokubana kudinga umtshina omusha oza increase i-production yama-passport from 3,000 passports a day to about 8,000 passports a day. Njalo utholile le mali okuthiwa lawa amaphepha atholakala. So now we want to await and see, and it's about all Zimbabweans. Ngoba nxa ipasport itholakala iyaswelakala lo wezanu PM umbe we-MDC whatever party iyabe iswela la. So it's now up to us now to monitor and oversee that what the minister proclaimed esewangene kuyathutha yini. Then it becomes our duty as Zimbabweans to say, minister, you say this but you are not seeing any improvement. What is happening? He must then come back to us and tell us. And parliament as well must be the forerunners of that. That's the member, I mean, that's the duty of parliamentarians. One of their roles is to play oversight on the executive. To say, what you as a minister say, and we must hold you accountable to that. You say that it must be in public domain. The minister must tell us that you should and then what is happening. And we must monitor that and then have a much check and balance. Because you see, what happens is all that we must remember that in those ministries, you have other civil servants there who will actually be working for government but working against government. And that's a fact that is alive, which is there. From within. So we need to now be there and play that oversight a role as citizens of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we must question the minister through our members of parliament, the same, especially on that question and answer segment. Members of parliament must be checking those ministers in touch. So what you pronounce, why is it not happening?
Uh-huh.
And the parliament is allowed to ask the minister to give them a full statement about the situation at court.
Uh-huh. Thank you there.
And address parliament and tell them why things are not happening as he had said they should happen.
Thank you there, Mr. Chiu. Masiyabonga Chiu. Sisikhathi sesizilonga mangoyi. Kahle sithatha umlaleli sibe sigqiba uhlelo jonga sinemtere.
Hello, etinemtere parunare. Ndiyani vari parunare?
Vanyashanu.
Vanyashanu makadiko.
Ipo makadiko vari kuBotswana.
Unyashanu kuBotswana. Taurai tinzwa vanyashanu. 30 seconds nguva dzako mhanya. Thank you. Maita mkoma.
Thank you the time dear Faba. Mr. Mavinga, let's have your last word.
Okay,
Mike. Mr. Mavinga in 30 seconds.
Hello, can you hear me? Yes. The government of Zimbabwe is serious with good government and human rights.
Hello, Mavinga. Takukunzwai taurai, yes.
Wangu hurumende Zimbabwe ngaitungamidze kodzero nekutungamira zvakanaka kuita kuti zvido zvevanhu kodzero dzevanhu vese zvichengetedzwe mari ifako iwe sei kumakasa kana kudzuka ikaitwe nenzira yakatsarukana tigone kuwana zvakatikoshera munyika zvinosanganisira zvitikinya zvekufanisa mapasipoti nezvimwe zvakadero.
hurumende ngaigamuchire chokwadi chekukonewa kwayo nokumbira nyanzvi vana mazvikokota nevanoziva kuti vabatsire kuti nyika igone kuenda mberi. Nyika haingaendi kumberi kana vanhu vachiita humbimbindoga pakutungamira. Ngavavhure vataure kuti takakosha mitemo yedu yenyika, ikodzero dzedu, totsonga zvakanaka tichienda mberi.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mavinga, and we are out of time, but thank you very much, human rights lawyer Dewa Mavinga, and Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma Gwanele, Oliver Lelisayo, Muntunga Milinko,
Neni, Jonga Kande Mirin, Stenda Vose, Vateri, Vakwansa Kupinda Mchurongwa, Vangawa Stira, Varumatima, Nainyika, Nemi, Musina Kwansa Kupinda Mchurongwa, Chotiramba Yamakati Sigira, Studio 7, Denyu, Murara Shakanaka.
Nawama Nanda Futi.
Nawama Nanda, Namkuma Donald Mamboma. This was...